Mahadeva, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Mahadeva, Om Namah Shivaya, Jai Shiva, Shiva Shambho, Shiva Shambho, Jai Shiva.
Shiva Shambho.